Ndingangoti ndakunzwa zviri nani sitereki ndofunga zvakangouya very quick ende ndisinombozvifungira ndandarwara zvokurwara zviya mazuva mairi ndoandakanyanyorwara ndaitofunga kuti ha ndakutofa asi ndobva ndazongopona nokuti ndofunga ndakuziva kuti vhairasi rakamira zvakati zvakati saka ndoti ndotenda kurarama kwandakuita ndakunzwa zviri nani sitereki ndatoraiti ndokutofamba ndokutsvaira mba ndokubika ndokutendesa chivanzi zvese
ko vana chiremba vari kuti kudii nenyaya yekuti makabatwa nechirwere ichi kaviri nekuti vamwe vaisimbofungidzira kuti kana wabatwa kekutanga muviri wako unenge waane masoja ekudzivirira chirwere ichi kuti chisakubate zvakare
ndingangoti pakubata kechipira apa ndokutombofungawo kwandandichitomboita mukuverenga kuverenga kwandandichiita asi ndakazoona kuti ndiri muchikwata chevanhu vaya vanonzi malong haulers kureva kuti unongogara nazvo kwenguva yakareba kupfuurawo vamwe saka ndakatombodaro ndosaka ndakadzokera zvangu kubasa rangu ndakutolida very normal life asi ndakaramba ndine masymptoms anandinayo pahuro muchetse nezvinhu zvakadaro sometimes ndichitomboita fever ndichidii ndichidii saka ndingangoti vana chiremba kutaura kwavari kuita vari kuti pangoriwo nechikwata chevanhu vakangodaro vanoti vari kubata kechipiri asi ndofunga zvinhu zviri muna mazvikokota vescience kuti vanyatsoona kuti vanobata vanenge vakaita sei asi sekuona kwangu inini immune yandandinayo muna July yanga yakati simbei pandakapedza kurwara nekuti handiti ndakarwara March kusvika kuna maJune ndisinganzwi zvakanaka asi kubva June iyeyeyo July August ndanditori munhu akati simbei but kuna naOctobe uku ndakatanga iko kungoti unobatwa nepahuro ponyarara wobatwa nechakati chonyarara saka ndinongofiira kuti pamwe vhairasi inombongogara somewhere and then it gets reactivated I think tinofanirwa kumirira masaindisti asi maonera andaita inini ndezvekuti zviya zvokuti unoti immune yangu vana chiremba vari kuti vamwe immune inokwanisa kupera 3 months vamwe 6 months zvichingoenderana nemunhu
muchitarisawo marwariro muchitarisawo marwariro amakaita kekutanga nekechipiri ndepapi pamungati makanyanyonzwa muviri uchidzimba
blessing ndingangoti pekutanga ndakatora nguva yakawanda ndisingakwanisi kufema ndopekutanga apo then pekutanga ndakarwadziwa sitereki pakuti unenge usingazivi kuti chii chiri kuitika kuti pechipira apa kutaura chokwadi kurwara kuya kwekukuti unongoti gwa 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 miri wako wese unongodamburwa damburwa majoins anodambuka chesi inoomarara zvese zvinongoita chop 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 ndopechituo apa